manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kunyana 14/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vabereki vanonzi vave kurambidza vana vavo kuenda kuzvikoro muHarare zvichitevera kufa kuri kuita vanhu nechirwere chekorera muguta iri. America inoti zvirango zvicharamba zviripo kudzamara hurumende yava munangagwa yava kuremekedza kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vabereki vanonzi vave kurambidza vana vavo kuenda kuzvikoro muHarare zvichitevera kufa kuri kuita vanhu nechirwere chekorera muguta iri. Nekune rumwe rutivi, vagari vemuHarare vari kukurudzira hurumende pamwe nekanzuru kuti vagadzirise pombi dzinotakura tsvina idzo dzakabvajuka munzvimbo dzakawanda muguta iri. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vamwe vana vanodzidza kune dzimwe nzvimbo dzadzi dzasvikirwa nechirwere chekorera muHarare dzakaita seMeborane, Avonlea neGreencroft nedzimwe vanoti vave kutyira kubatira zvirwere muzvikoro. Mumwe mwana watisingakwanise kudoma nezita nepamusana pekuti hasati asvitsa makore atinobvumirwa kutaura pamhepo ati vamwe vana vatatu vairutsa zvakanyanya nezuro pachikoro chaanodzidza chiri mumusha weGreencroft.
Nasi hatina kuenda kuchikoro nekuti pane vana vaingorutsa saka takutyobatira kolera. Takaudza mama kuti pane vanhu vaingorutsa zvakanzina mama tisatoenda kuchikoro.
Mumwe mubereki ane vana vaviri vanodzidza pane chimwe chikoro chiri musha weAvonlea, amai tutsirai majekuza, vanoti vave kutyira kuti vana vavo vachatapurirwa chirwere chekorera nevamwe vana vanogona kunge vane chirwere ichi. Avo vanodzidza pachikoro chinodzidza vana vavo vachigara kunzvimbo dzine vanhu vakabatwa chirwere ichi uye vamwe vakatofa.
Nhasi tatorovhesa vana kuchikoro nenyaya yekuti tikutyira kuti vana vanozadzwa kolera. Izvezvi pachikoro pavanodzidza panouya vana vanobva kwakasiyana siyana including nzvimbo dzakaita sanabudiriro Glenview kuri kuwanikwa kolera yacho. Saka tatoona zvibhesha vana vasaende kuchikoro nhasi.
Vamwe vabereki vanogara mumisha inogara veruzhinji yakawanikwa chirwere chekorera vakaita samai Loretta Marimo vemumusha weGlenview vaudza Studio 7 kuti kunyange vana vavo vasati vabatwa nekorera vave kutyira kuti vanogona kubatwa nechirwere ichi vozotapurira vamwe kunzvimbo dzavanodzidza kusati kwasvika chirwere ichi sezvo masuweji azere pose pose munzvimbo yavanogara.
Saka ukati gadzirewo tese tunoita sei? Hatingakwanisi kubatwa nechirwere. Saka tinoita kuti saizvozvo kudaisa vakati gadzirira kana sueji kana chii zvakukwanisa kuita sei kupera nokuti zvoita sei muno pambapo wano pagara sei chirwere tichingatadza kubata here zvine zvakaitika nemvura yatiri kunwa ndovati gadzirisawo mvura zvese vaisenyesesa mushonga mvura toona kuti zvine zvakaita sei zvakanaka manje vakagara takadaisa vakati chirwere chinoita sei chinogara chirimo chinogara chichingotendera pai muari saka hachimbokwanisa kuita sei kupera saka tinongokumbira kuti doa tigadzirawo nokukasika tototyira vana chaivo vana nokuti mwana chaivo kuti muchengeteka aziite haachengeteki unomuchengeta chirudzii uchibva kunomutsura kuti usaende pamasuweji apo unorwara uchingotendera unomona achi apo saka totongokumbirisawo kuti hurumende nevanhu vekanzurunga vatigadzirewo chi nokukasika.
Mumwe mugari wemubudiriro umo mune vamwe vanhu vakabatwa vaine chirwere chekorera valibert mangwavaira vaudza studio 7 kuti havasi kufara nenguva iri kutorwa nekanzuru kugadzisa pombi dzinotakura tsvina dzavanoti dzinogara dzakabvajuka kunyange vachizivisa kanzuru nekufa kwepombi dzinotakura tsvina idzi vamangwavaira vakurudzira kanzuru nehurumende kuti vatore matano akasimba ekugadzirisa pombi idzi vanhu vasati vapera kufa
Kanzuru ne government. Government is for people. They must act so fast nokuti avafanira kumirira kuti vanhu vatanga vafa. Vozotanga kuacta action vanhu vapera. It's very bad.
Zvichakadai, Mayor weguta reHarare vaHebert Gomba vanoti varikuedza nepose pavanogona napo kurwisana nechirwere ichi kuti chisapararire kune dzimwe nzvimbo muHarare kuburikidza nekurapa vanhu vane chirwere ichi mumakirinika ekanzuru uye kudzidzisa vanotengesa mumigwagwa kuti vatengesere munzvimbo dzine utsanana.
Chinhu chekutanga chinofanira kunzwisiswa ndechekuti nyika yedu haina mabasa, haina kumira zvakanaka. Dambudziko iroro harigadziriswe neCity of Harare chete, hurumende isina zvairi kuita. Chekutanga ndechekuti isusu tichikurukura nevanhu ivavo, hurumende ngaitsvage mabasa, ichivhura mabasa. Ndokuti dambudziko iroro riti otherwise tinongoramba tichienda mberi tichingodzingirirana iwo vachidzoka vachidzingirirana vachidzoka but it's a good exercise tiri kutaurirana navo kuti vachengetedze utano pane zvavari kuita which is key.
Chirwere chekorera chinonzi chakauraya vanhu 25 kusvika pakadoka zuva ranezuro uye hurumende inoti pane vanhu vane chirwere ichi vanosvika zviuru 3,656 padoka zuva ranhasi tanga tisati tanzwa kuti pane vamwe vafa here kana kuti kwete kana vamwe vabatwa nechirwere ichi sezvo gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo gurukota rezvemari vamutuli Ncube vari kukumbira veruzhinji nevemasangano ekunze kuburikidza nemashoko avaisa paTwitter kuti vabatsire hurumende nemari yekurwisana nechirwere chekorera ichi muna 2008 chirwere ichi chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina munyika yose ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kushora danho ratorwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube rekupemha mari yekubatsira mukurwisa chirwere chekorera dzichiti hurumende inofanirwa kukoshesa nyaya dzeutano. Vachipindura paTwitter yavaNcube mumiririri wekuwadzana East muparamende vaCharlton Wende veMDC vati zvaitwa navaNcube hazvina maturo kana hurumende yakakwanisa kutumira ndege kuti itakure mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vaende kurufu rwamai vavo asi ichishaya mari yekubatsira varwere vekorera. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakaramba nezuro kuti hurumende yakashandisa mari yayo kubhadhara ndege yakatakura amai Mugabe vachiti vakabatsirwa nevemabhizinesi kuita izvi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvemari neupfumi uye vachidzidzisa kuDenver University kuOhio vaElliot Machona kuti tinzwewo maonero avo.
Tingafambisa nyika tichidero here kana kuti isu tagara tinoziva kuti mvura iri kushayikwa munana Harare kana kuti kana ichiuya icho inouya yakasviba siwa iri kuflowa ichiinda zviri kuitwa naminista zvinhu zvakanaka asi zvaidero zvakaitwa kare tisina kumbosvika padanho ratiri rokuti taakushandisa mari yakawanda kudarika yataidero takashandisa tichigadziridza maproblems asati asvika pakuzouraya vanhu.
Munoona here vemamwe makambani vachiuyawo kuti vazobatsirana nechikumbiro chaminista ichi?
Ndinoona makambani mazhinji achizviita asi nokuda kwamasanctions atinawo neamerica vanogona kuzviita vakavanda vasingadi zvavo kupembedzwa sezvaita econet kana kuti vasinawo mari yakawanda seeconet yapembedzwa ye10 million asi business community nokuti ndo vanhu vanoafektiwa kavanoda macustomer anenge ari healthy macustomer anenge aine mari.
Ndotarisawo vamwe vanga vachitaurawo vari kumativi vachiti hurumende inenge iri kuzvinyanya kuti zvinhu zvavanoona sezvisina kukoshera nyika ndokwavanomanyira kuisa mari pazvinhu zvakakosha seupenyu kudai vochiti vanhu tokumbirawo tiite konde konde. Ameno, munoaonawo sei mashoko aya?
Mashoko andinobvumirana nawo chaizvo ivo kuti hurumende nemusangano wezanupiefu vanhu vagara kwenguva yakareba 37 38 years vachingo spenda zvakanyanya nyanya kana kubva kuhurumende hombe yazoitwa doko yama minister saka maitira awo iwayo anenge achiripo kuti flasha motikari dzama MP dzama dzishe dzose uku kunyika ichiita problem yemvura nana cholera iyo saka itsika iyo inofanira kupera kuti hurumende ngaisanyanye kuspenda mari yakawanda
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvemari neupfumi uye vachidzidzisa kuDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Machona vachitaura vari parunare vari kwakare kuOhio. Zvitoro zvikuru zvinotengesa zvekudya muguta reHarare zviri kutora matanho okudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chanetsa munyika. Kirimudzamiri anoti panyaya iyi.
Zvitoro izvi zviri kuisa pamikova yazvo mishonga yekugezesa maoko kuitira kuti vatengi vatange vachenesa maoko avo vasati vapinda uye kuchenesa zvakare maoko avo pavanobuda. Studio 7 yaona izvi zvichiitika muzvitoro zvakawanda zvakaita sePick and Pay, Bomashe neSpa. Zvinhu zviri kutengwa zvakanyanya mishonga inodirwa mumvura yekunwa pamwe neyekusukisa ndiro. Manager wePick and Pay ekuAvondale vaShepherd Musipa vaudza Studio 7 kuti mishonga inochenesa maoko yava kushayikwa sezvo vanhu vanga vachiita chipatapata kuitenga.
It seems like it's now overwhelmed because in the past that water card was not steady. Now due to this outbreak, everyone wants it.
Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vanoti sezvo munyika maita dambudziko rekorera zvakakosha kuti vashandirwe vakurudzire vashandi vavo kugeza maoko avo pavanosvika pabasa.
Nedambudziko ratinaro recholera ndofunga at every level tirikungofanira kunge tiri kutora matanho anoita kuti tidzivirire kupararira kwekholera. Isusu kumahofisi edu takatorawo danho idiki asi ndofunga rinongoendawo chinhanho chakati kurei kuti tiri kungoti vashandi vedu pavanenge vachisvika tichibva kumba hatizive kunenge kuine vanhu tinongosvikawo tichichenesa maoko nemasanitizer uyezve kungofamba nesanitizer yako muhomwe ngoti pese paunenge uri kufungidzira kuti pamwe ndine zvandabata kana kuti usati wabata zvekudya wongochenesa maoko ako.
Mumwe mukomana aramba kutaura zita asi achishanda muchitoro cheBonmashe kuAvondo ati mishonga yakawanda yekuchenesa kana kugezesa maoko yava kunetsa kuwana. Chirwere chekorera chakatanga kubuda mumisha yeGlenview nebudiriro uye kusvika pari zvino vanhu vanodarika makumi maviri vafa nacho munyika yose uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana manomwe vakabatwa nechirwere ichi. Gurukota rezveutano vaObedaya Moyo nemamwe makurukota ehurumende vari mushishiro kutsvaga matanho okudzivirira kupararira kwechirwere. Nyanzvi dzezveutano zvinoti korera iri kukonzerwa nehutsvina, kunwa mvura isina kuchena pamwe nekudya zvinhu zvisina kuchengetedzwa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Masangano anoshanda akazvimirira achibatsirwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti akazvipira kubatsira mhuri dzine hama dzakashaya nechirwere chekorera kusungisa hurumende nemakanzuru vachiti ndivo vakakonzera chirwere ichi. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi masangano aya achishanda pasi pemubatanidzwa weCivil Society Health Emergency Response Coordinating Committee vati hurumende nemakanzura emaguta ndivo vakakonzera korera nekutadza kuita basa. Masangano aya anoti hurumende nemakanzuru nekambani yeZimbabwe National Water Authority anosungirwa nemutemo kupa vanhu mvura yakachena kutakura marara pamwe nekuona kuti vanhu vagara zvakanaka asi vari kutadza kuita izvi. Vachitaura vaine vatungamiri vemasangano aya mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Rose Hans vati vachabatsira vese vakashayikirwa nehama dzavo kusungisa hurumende nemakanzuru.
Tiri kuti isusu hurumende ndo iri accountable, ndiyo inofanira kuendeswa kumatare kuti iripe
hazvimusa hazvo munhu asi vanhu vanokwanisa kuzoita healing kana vakawana uchavanowana chekubata
muzvare hanzi vatiwo vacharamba vachidzisa vagare kuti vamanikidze makanzuru nehurumende kuti vapiwe kodzero dzavo dzekuwana mvura yakachena nekugara zvakanaka sezvinodiwa nebumbiro remutemo Vatiwo kana izvi zvikatadzwa nehurumende nemakanzuro vachaenda kumatare zvekare vakurudzirawo zvipatara zvakazvimiririra kana kuti maprivate hospitals kuti zvibatsire zvipatara zvekanzuro nehurumende mukurapa vanhu vane korera
tinokumbirawo kuti vanenge vachirana maprivate hospitals vakwanisewo kubatsira hurumende nemagovernment hospitals kuti vabatsire vanhu vanenge vaaffectwa nekorera nezvimwe zvirwere zvinenge zvichikonzerwa nekuti vasanganisa mvura yakachena neyakasviba kana kuti vashaya pekurasira zvavanofanira kurasira zvinobva mumuviri yavo
hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti rinoti chine nyaya yekuti vachasungiswa sezvo gurukota rebazi iri vaobhadhaya mwoyo vange vasati vapindura mubvunzo yedu pataenda pamhepo mutauri wekanzuru yeHarare vamichael chideme vaudza studio 7 kuti ino haisi nguva yekunakurirana nyoka mhenyu asi yekuti vanhu vashande pamwe chete kupedza dambudziko rekorera
haisi nguva yekuti uyu ndiye akaresva uyu ndiye akagona kwete yangu yekuti munhu wese ozoverengwawo kana chirwere chapera kuti wakaita basa ripi kwete kuti wakazoverengwa kuti wakaita basa rekutukana nevamwe
pane vanhu 25 vafa kubvira pakatanga chirwere ichi svondo rapfuura ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangoja
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Filipine yatarisana nekusvika kwedutu mpengo retyphoon Mangkhut iro riri kutarisirwa kusvika munyika iyi nemugovera mangwanani. Dutu mpengo iri riri kufamba rakatora nzvimbo yakareba makiromita anosvika mazana masere nemakumi masere ane mashanu uye richimhanya makiromita mazana maviri nemakumi manomwe ane mana paawa rimwe chete. Hurumende yeAmerica inoti haisi kuzobvisa zvirango zvakatemwa zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende kusvika hurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yaratidza kuti inoda kuvandudza mashandiro ayo nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mashoko aya akataurwa nezuro mudare reHouse of Representatives naamai Manisha Singh vanova mutevedzeri wemunyori anoona nezveupfumi muAmerica vachipindura mubvunzo kubva kuna amai Karen Bass vebato remaDemocrats mudare. Amai Bass vaida kuziva kuti chii chiri kuitika pakudyidzana kwenyika mbiri idzi sezvo hurumende yava Mnangagwa iri kuedza kuita nhaurirano. Asi amai Singh vakati vakagadzirira nhaurirano asi ndokunge Zimbabwe yaremekedza kodzero dzevanhu. Vakati zvirango izvi zvakanangana nekuona kuti Zimbabwe yavandudza mashandiro ayo munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi nekodzero dzevanhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya avo vanoti vaMnangagwa vachine rwendo rurefu kuti vazvisiyanise nevamwe vatungamiri venyika munguva yava Robert Mugabe.
No, muZimbabwe mune dambudziko remareform. Mugabe vakaenda vakabva kukauya vaMnangagwa kuti vaMnangagwa havasati vabvisa temo inombunyikidza vanhu. Havasati vabvisa maitiro eami okupindira muconflicts zvenyika. Pane zvinhu zvakawanda zvinofanira kugadzirwa muZimbabwe internally. Zimbabwe ingevo nedemocratic party. Isu zvisine nekuti maAmericans ari kutaura nezvemasanctions or not. Iripo ndekuti muZimbabwe hamusati maitwa mareforms maistitutions edu egovernance. Hasati aitwa reforms. Ani haisati yachinja maitiro ayo inopindira muelections inopindira mupolitics kusapota zano inokambena for zano. Zano haisati yachinja maitiro ayo kumbunyikidza vanhu. Haisati yachinja maitiro ayo kubata kudiswa kunoitwa mashoko akabata mabroadcasting bata area yetelevision area yeredio inozipa malicense kunana newspapers inozipa malicense amadzavana supamandwadzira saka mareforms ariko mareforms ati kutaura ti anofanira kuitwa kuti nyika inge one democratic party ati tinobata ni zanyi ayati ya mkatu mpumu wetu hindi mberi za kanaka as politics was zetu kako open wa up nufana kuli paralyze kuli paralyze kwa tineta patuga ati ekonomi yedi itwe
asika urumende ilikuti koyo Amerika ino dee pa mchato we dongine bere seiru lau pindra panezu ilikuti kama Zimbabwe
Zimbabwe of international relations zika zika zese zino jizana Zimbabwe gara ya ujizana Amerika nufana tuliana Amerika mkutibano jizana zeri kwa nisi kutu wanda lisa business na Amerika wa ati ni mkitu wako business is made by America ati sepatisa kambo cha horizon kutu America ati ndo ya shiki nobe kii sumba Zimbabwe saka na maeleke za tera wana misa wana nae mchuru wana kupe wetu la chara wana la reform ya Zimbabwe electoral commission and mautu hafanunga chipindira kumaeleke za shika zozesa
nyanje mwenye zeshe matongeru wenyika Dr. Pedzisai Ruhanya, vange vari parunare ku Johannesburg, ku South Africa na Blessing Zulu we Studio 7. Apo dutu mpengo rinonzi Hurricane Florence rashika zvine mutsindo mumatunhu e North ne South Carolina. Richibva mugungwa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mumatunhu aya zviri kugadzirira kuti zvisapinda pakaoma. Dutu mpengo iri rinonzi riri kutarisirwa kusiya mvura yemwedzi misere muzuva rimwe chete. Chimwe chezvizvarwa izvi vaTimothy Makore avo vanogara kuCharlotte kuNorth Carolina vanoti havasati vanzwa chizvarwa cheZimbabwe chati chapinda mudambudziko nedutu mpengo iri. Tanonoka wande we Studio 7 abata la Makore kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Hatisati taona maeffects ayo. Inonzi mhepo yavako zvayo bichana but ndofunga maeffects acho azotanga kuti afecta manheru kana kuti mangwana makuseni.
Kune vanhu vokuZimbabwe vakawanda here?
Ya, mune vanhu vakati wande zvikuru vanhu varipo vakawanda.
Pari zvino chii chakasiyana nemazuva ese?
Nhasi zvikoro macounty ese anosarounda area ya Tiri ese zvikoro zvakavharwa madheke akavhara kumabasa vanokwanisa kushanda from home vakomekedzwa kuti vashande kumba then vaenda kubasa vanenge vakangonzi no anytime vanogona kuzvichenda ikumba kuti vanhu vango vasefe kunguva prepared kuti ndingangoti kubva Wednesday magas station akawanda haatorina fuel vanhu vangachitenga fuel yeku you know kuzadza mota dzavo vane majenereta vachizadza mani majerikeni avo
maZimbabweans makambotaurirana here kuti mungabatsirana sei panguva inoi
tine WhatsApp group yedu yatinayo saka vanhu vanga vachitoshare maideas ipapo vamwe vatoshana navo tachingotaura na kuti basa kuti Let's make it. Got to go by yourself to some sides of the Ustama Magamba.
But Zimbabwe patching it to say,
go to have good pieces as you know. There's no quarter good Zimman, my pro decals with a member. Make clear everything like my flower pots. You know, the motors that are spark up and the Mazano City and Gersama, but a pack of country. You know, mabini, kisa masure, no koko, kuri, kuri kabar, pasangotani. Jisa sanda sema projekta uskana mepo yao.
Avo vangavari chizvarwa cheZimbabwe, chinogara mudunhu reNorth Carolina, vaTimothy Makore, vari parunare kuNorth Carolina kwa kare na Tanonoka Wandewe Studio 7. Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei nhasi tanga tiri kutarisa dambudziko rechirwere chekorera icho chapunya chisero muguta reHarare nekune dzimwe nzvimbo munyika. Rekai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii pamusoro penyaya yekorera.
Ndiri kufana ndiri kuno kutafara kumabhuku kuHarare. Kuno kuzviri kuitika ndezvekuti munoona kuti nyange korera kuno kuti hanzi yatanga kubata vanhu ichatopedza vanhu vese nekuti mvura iri kuwanika muzvibhorani iri kubva muzvibhorani zvekuti kubva makuseni. panenge panenge kiu panenge panenge mchezo zvekuti panenge pakazara zvimabhake zviya vana vachividzana kuchera mvura zvekuti nyange munhu akauya aine utachiwa nekora zvekuti vanhu vese munharaunda vanopera nekuti mvura yachona yekanzuri mumatepe haibudi mvura vari kuiwana kubva muzvibhorani muzvibhorani zvachona hamuna utsanana hurimo nekuti vanhu vanenge vachiita mvenge vhenge vachirwira mvura nekuti muzimba munenge musina mvura dai vakakwanisa kuti mvura yachona ibude mumatepe tisti kana ikabudayo svondo kana 2 weeks zviri nani uye zviitiwa mvura iri triggered mvura iri munhu zvekuti inenge isina mishonga yakakwana plus nyange vanhu vekuno kwamwa vachona vane matsimira yekuchera mumamisha yayo kumechera tsime pamba of which parutivi panenge paine toilet saka muchaona kuti mvura inenge isina utsanana hwakanyatsokwana saka kurudzirei ndeyekuti dai at least government iripo kaitangoita kuti wane mumvura matepe uyezve mvura yachona ive mvura iri treated
muri kutaura nagodfrey dongaronga harare zimbabwe ndiri kumont pleasant hih isusu tiri kushungurudzika vamai nekuti zvetiri kutarisa izvozvi tine hurumende inyowani asi zviitika ndezvekuti hurumende nyowani iri kutendera maMPs mota nyowani dzekuti vafambe nadzo zvinhu zviri luxurious vari kupa makit mota dzavanoda asi vanhu vari kufa izvozvi zvine vana vasi kuenda kuchikoro zvinhu zviri kutishungurudza semazimbabwe saka tanga tichikumbirisa chaizvo kuti dai vamunangagwa nehurumende yavo vanga vakwanisawo kutora vanhu sevanhu vakavavhotera
nokutaura nakudzai kumarondera so far we haven't had any issues to do with cholera here in Marondera but yemuzimbabwe irofanira kuti iimprove zvimwe zvese zvingazouya kumashure but mishonga muzvipatara ngaiwanikwe so that munhu anenge aita victim akaendeswa kuchipatara anofanirwa kubva awana mushonga obva apora kwete kuti munhu anoti aenda kuchipatara asi obva afa ndozvatiri kuramba izvo zvati kuti hurumende yedu itibatsire nazvozvo
ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi muHarare sezvakarongwa zvisinei nekuti munyika maita dambudziko rechirwere chekorera. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wekasolaga Premier Soccer League Mzvare Kudzaibare vanoti mitambo iri kuenderera mberi muHarare semarongero avakaita. Mzvare Bare vanoti vePSL havasi kuona dambudziko riripo nekuenderera mberi kwemitambo iyi. Vachiti ivo mitambo mitatu yakarongwa muHarare iri kutambwa sezvichangoitwawo mimwe mitambo yakapararira munyika mese. Asi Mzvare Bare vanoti vePSL havasi kutendera vanotengesa zvakabikwa muzinandare nekuti izvi ndizvo zviri kunzi zviri kukonzera kupararira kwekorera. Izvi zviri kureva kuti chikwata chengezi Platinum Stars icho chiri pachinhanho chechipiri chichange chiri muHarare muRufaro Stadium mangwana neyadha iyo yakatarisana nedambudziko rekubuda makundano aya. Pari zvino Ngezi Platinum Stars ine mapoints 54, mapoints maviri pasi pechikwata chiri kutungamira makwikwi aya cheFC Platinum. Asi zvinhu hazvina kumirira zvakanaka yadha iyo iri pachinhanho chechina kubva pasi pasi point imwe chete pamusoro peNichrat iyo yakabata chinzvimbo chekugumisira pazvikwata zvakatarisana nekubuda mupremiership. Muteveri weyadha vaRobson Dawa vanoti vari kuda kukunda mumutambo uyu kuti vabve panzvimbo inotyisa yavari pari zvino.
Poisu tofanira kutowina kuti tiwane mapoints tisurvive relegation asi mutambo ndikuona wakaoma asi tiri kuvimba kuti tinokunda mutambo iwoyu Ngezi tinoirova chete tiri poinzi kutodzida idzodzi tiwane mapoints akawanda kuti tibve pativi tiende pane chimwe chinhanho chekutisurvive relegation ameno achasara parisi tikuenda tikusurvive relegation gore rino.
Chikwata cheFC Platinum hachina mutambo wakaoma sewengezi Platinum Stars zvekuti chiri kutarisira kutora mapoints ese matatu pamusha pacho neHerentals College mangwana zvakare. Asi Dynamos iyo iri panguva yakaoma yatarisana neshumba yeHarare City muRufaro Stadium. Dibare yakaita mangange nechapungu nechina mazuva mashanu ichangobva kudamburwa 3-0 neHighlanders. Mumwe muteveri weDynamos vabatai kwaedza vari kutarisira kuti Lloyd Mtasa achagadzirisa chikwata chavo ichi nechimbi chimbi.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to get the team. Team haina kumira musha. Haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the boys, our defense in each and every game is sleeping on duty.
Nemwe mitambo iriko yakamira seizi. Mugovera, ZPC Kariba vs. Highlanders. Blower City vs. Chicken Inn. Shondo, Chapungu vs. Nichrat. Blower Chiefs vs. Triangle. Black Rhinos vs. Mutare City Rovers. Ndaka mirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.
Na yonyaya yemitambo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana anokuoneka nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA.